Chokutanga ngati varairidzwa vakawanda vaenda kumabhanga avo kana majengeta mari iko kwakusina mari zvisinei kuti minista wasekainzenza vanga vachiti mari yaiswa kumajengeta mari hapana murairidzi awana mari yake vazhinji vanga vachitifonera vachiratidza kuti vakatamwa zvikuru kuti zuva ravanga vakatarisira kuti vawane tunzungu twavo havana zvavawana tichitaura nyaya yemari yakapiwa 22% to 5% on a sliding scale. Chokutanga nechoti hurumende yaramba ichiindirira nomuitiro wayo wechigogodza kusada kutaura navashandi. Saka tinoona ichingotora zvinganzi pachirungu intransigent and irresponsible approach yokuti inongofunga kuti zvayafunga ndozvakanaka. Asi sititarisa 22% to 5% on a sliding scale tinoona sokuti kushora vashandi. Saka mari hatisi kuitambira imari shoma zvikuru kwazvo uyezve tinoshora hurumende pakuva chigogodza pakusada kutaura navashandi kuti vanze kuti zvakaomera mushandi izvo zviri chigadza pasi mimba yomusikana zvingagadziriswa sei.
Saka matanho apa hamuri kutorawo imi sesangano reptuz
sevarairidzi takatenderana kuti kubva vhiki rino taakupinda pasecond gear rokuti taakushanda zuva rimwe chete pasvondo. Saka varairidzi vamwe vakawanda vakatoenda mande pakatanga strike saka vanotozouya next mande. Kana panewo vanga vasina kuuya vachangowanawo zuva ravanodini ravanoripota pamaviri asara yaya. Next week toramba tichingoita izvozvo kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu nokuti 10% yavakatipaiya hatina kuitambira. Takamirira kuti vhiki rinouyai mazuva atakadzivisa employer industrial action anenge akwana. Saka kupera kwevhiki rinouya iro neanozoteverawo tinenge tisingachiende kumabasa. Asi hatingofunga kuti kana iri hurumende ine chido inoda kuti vana vezimbabwe vadzidze zvakanaka nyika inderere mberi zvakanaka vachakurumidza kugadzirisa zvichemo zvavarairidzi zvinozopa kuti varairidzi vawanikwa vachienda kumabasa.
Ko zvinhu zvakamirawo sei muzuva ranhasi mudhorobha remasvingo?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudhorobha ramasvingo. Ndingati mashope ese akavharwa. Shope yanga yavhura pachinguva chidikitiki iok asi yavhura mapurisa akapakatira zvombo aripo achivimbisa kuti aprotekte nokuti vese vana mashopo vanongotyawo kuti vanhu vane nzara vangangopindawo vakazvibatsirawo nokunhonga zvavangangononga mumashopo. Saka mashopo akavhara, masojawo ari kutenderera muguta nevanhu vezanowo vari kutendera nemota dzavo vachibvundidzirawo vamwe kuda vanenge vachida kuti kune vanoda kuita sabotage. Asi chikuru ndechekuti vana vezimbabwe vatambura nzara yaruma nyika dai yagadzirika vemapolitical parties vakataurirana nyika ikaenda mberi zvakanaka.